ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uza nasi chishanu kukadzi 9 2018. Makakatanwa oendeza mberi mu MBCT Vanelson Chamisa vachiti ndivo vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika ukuova Elias Mudzuri avo vasangana nhasi navatsvangirai muJohannesburg vachitiwo ndivo vakafano bata chigaro chavatsvangirai. Sangano reZCTU rokurudzira mamwe masangano kuti aratidzire senzira yekutsigira madzimai ekuhwange apinda muzuva regumi nerimwe achiratidzira. Gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima vanoita musangano nevarayiridzi vachiedza kuvharidzira kuti kuratidzira kuri kurongwa nevarayiridzi kusaenderere mberi zvichitevera gakava riripo rakonzerwa nekuburitswa kwemapepa ebvunzo dzechirungu vadzidzisi vasati vanyora bvunzo iyi. Komiti yeparamende inoona nezvemari yonetsekana nemaitiro emakambani ehurumende ari kutadza kutevedza zvinodiwa pamafambisirwo emari mumakambani aya. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa bata murefu bata mupfupi iri kuitika muMDCT zvichitevera gakava pakati pavamudzuri navachamisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-469-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-6080 15580 ne 15460 kHz by shortwave mazuva ose. Musakangana kuteerera chimwe chirongwa chedu cha 6 a.m. mazuva ose. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kukupai nyaya dzemitambo. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.